Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri, mbudzi 13, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kukwira kwezvinhu zvakanyanya zvinokonzerwa neiya yatinoti money supply, and iri kubva paiyoyi inyaya yatiri kutaura yekuti vanhu vanenge vachibhena mari dzavo yowandisa mari kana iri $100 yoguma yaa $500.
Zimbabwe National Statistics Agency, Zimstats, inoti inflation yakwira kusvika pazvikamu makumi maviri nezviga makumi masere nemashanu kubva muzana, kana kuti 20.85%, akandeke kutanga kukwira zvakadai kubva muna 2008.
Shanduko dzevashandi dzaunzwa nehurumende iyi ndedzekuti tave nechiedza chokuti makambani manga akavhara mamwe avhurawo, mamwe ari kutanga kuvhurwa.
Komisheni inoona nezvesarudzo yeZEC yopa umbowo kukomisheni iri kuongorora kupfurwa kwevanhu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu. Vechidiki veMDC voramba kuti ndivo vakakonzera kufa kwevanhu vatanhatu, vamwe vairatidzira, vamwe vaingozvifambira havo. Pave kuda kusvika gore kubva zvabviswa pachigaro vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro. Ko, pane zvachinja here? Tichange tichiongorora nyaya iyi nhasi zvakadzama. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe National Statistics Agency, kana kuti Zimstats, inoti inflation yakwira kusvika pazvikamu makumi maviri nezviga makumi masere nemashanu kubva muzana, kana kuti 20.85%, akandeke kutanga kukwira zvakadai kubva muna 2008. Izvi zvakonzerwa nekukwira kwakaita mitengo yezvinhu mwedzi wapera. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti izvi zviri kuratidza kuti upfumi hwenyika hwananga kumazivandadzoka. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi, vati vanhu vari kutengesa mari pamukoto vachipa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Nekudaro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave kudzika mutemo wekusunga vose vanotengesa mari pamukoto kuti vakandwe mujeri kwemakore 10.
Kukwira kwezvinhu zvakanyanya zvinokonzerwa neiya yatinoti money supply, and iri kubva paiyoyi inyaya yatiri kutaura yekuti vanhu vanenge vachibhena mari dzavo yowandisa mari kana iri $100 yoguma yaa $500. Saka zvaakureva kuti mari yakawandisa iyoyo yaakundotsvaga zvinhu zvishoma zviri kuwanikwa mumaketi, iyaya yatinoti inflation. Saka ndozvatiri kutaura izvozvo kuti mutemo uyu uchatibatsira kuti mapurizi edu agadzikane aive mapurizi ari normal. Tirege kuwana vanhu vane mari dzakawandisisa vachifamba vachitenga zvinhu zvinenge zvishayikwa mustreet, zvinozokonzera kuti zvinhu zviya zvitanga kushayikwa. Saka kushayikwa kuri kuitwa zvinhu zvakare pambengi kuchikonzerwa nokushayikwa kwemafuta, asiko zvino tiri kuona kuti Reserve Bank yakabatsira vanosupplya mafuta vose kuti vakwanise kusipinza mafuta iwo, ende taakuona kuti mafuta akuwanikwa mumaservice station wose wose. Saka zvichaita kuti mapurizi ezvinhu mumashops adzikire.
Saka tichi tarisawo mutemo uruda kudzikwa na nemutungamiri wenyika unopera kakwapera mwedzi mitanhatu. Vaziyambi vanova gurukota rezvemutemo vari kunyorawo here mumutemo unozoendeswa kuparamendi kuti unyatsove mutemo chaiwo?
Ichokwadi, masimba ya president okudeclare mutemo uyu ane time limit ye6 yemwedzi mitanhatu, 6 months. Saka zviri kuda kuti pamwedzi mitanhatu iyoyo minista wetu gurukota rehurumende rinoona nezvemutemo vaziyambi vachagara pasi netimu yavo vonyora mutemo iwoyo vouya nawo kuparamendi wodebatwa kuparamendi. Kana wataurwa nezvavo kuparamendi tawirirana semembers of parliament unozoenda zvino raabhiru kuofisi ya president vonosainwa waamutemo unopinda dumbiro romutemo redu narini narini unenge waamutemo kusvikira nguva inenge ichizofanira kunge taakuita any constitutional change kana kureviewa constitution yedu, asi unetenge waamutemo. Asi kubva iko zvino zvichienda pa6 months idzodzo mutemo uyu unotoshanda zvokuti munhu akaonekwa achiita mabasa okuchinja mari sezvatiri kutaura anotoenda kujere for 10 years.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaenergy Mutodi vanga vachitaura parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gifts Mugano.
Tingati inflation kukwira kuyaita zvanga zvagara zvati apachena. Chaitotishamisa ndechekuti vezimstats pavaiti 4.4% vanga vachiverenga mafigures aibva pamashops api. Kunyange zvavari kuti 20.8 yacho iyoyo iri pasi pezvatiri kuona mumashopu. Mukaenda mumashopu maprice mazhinji anga akwira 3 times, which is 300%, zvichifambidzana nenhau yerate yedhola yaichinyiwa kumaket. Nekuti zvikuitika mashopu pavari kutenga zvinhu nokutengesa vanoshandisa inonzi replacement costing, kuti ukatenga ukaodha zvinhu unoda kufunga kuti ndipandichadzoka futi ndichakwanisa kunozvitenga here futi. Endi nekuti isusu Zimbabwe hatisi kukwanisa kugadzira zvigadziriro zvakakwana tinoende kusouth africa. Saka nyaya yecurrency inobva yadzoka back yakuti baya. Saka hongu tirikunzwa kuti inflation yakwira, asi kuona kwandiri kuita inini iri pamusoro pevari kutaura yacho iyoyo. Munhu wese anoenda kunotenga hardware yakwira, yakakwira zvisingaiti. Anotenga zvima mabasic yakakwira zvisingaiti. Kudhara kwaya kune argument yekuti inflation haizokwiri sitereke zvatiri kuona on average, nekuti mabasic commodities ndio ane weight yakawanda. Tichiona mabasic commodities i35% weight out of 100. Saka kumashure kwanga asikukwira maprice acho. Saka zvaiti zvikakwira zvimwe zvese uku zvaizodhailwa ne weight yakawanda mabasic commodities. Achitekana mashopu pari zvino mabasic commodities akakwira. Saka idambudziko kuvanhu veZimbabwe kunyanya isusu zvedu tutambira mabondi note, nekuti mari yedu ikureva kuti haichina simba. Zvava kureva dai taida kunga tichida kuti mari dziwedzerwe taitoda kuti mari ipetwe katatu kana kana kunyange tikadzoka hedu bhegi kuhurumende kana veti 20%. Zvinoreva kuti maticha nemasoja nese macivil servants vane right nekodzero kuti vapuwe 20% increase kuti vakwanise kuva cushion paprice, asi still hazvikwani kuti vamite maprice aromashopu.
Ko hurumende zvairi kuti kukwira kwemutengo kuri kukonzerwa nevanhu vari kutengesa mari pamukoto kana kuti kuya kwavari kuti kubhena mari, ndizvo here?
Ndizvozvo, nokuti zvindambotaura mumashure kuti munhu anenge achitengesa macommodities ake anoshandisa inonzi replacement costing. Zvichireva kuti ukaodha ukaisa mushopu yako wechitengesa unofanira kutanga wazvibvunza kuti dhora riri pamari ndochokutanga ichocho. Ukatengesa ukangoti wachiti hanzi ndinoda kungotengesa nokuti 181 yakataurwa necentral bank unonyura.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanga vachitaura parunare vari muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Komisheni inoona nezvesarudzo inoti nhengo dzeparamende dzinofanira kuona kuti mitemo ine chekuita nezvesarudzo yachinjwa, kwete kuti mapato ezvematongerwo enyika aswera achipomera komisheni yavo mhosva. Vanoti mhosva yavanonyanya kupomerwa ndeyekusafambisa basa zvakanaka. Izvi zvataurwa papiwa Humbowo nasachigaro wekomisheni iyi kukomisheni yakagadzwa nemutungamiri wenyika kuti iongorore mhirizhonga yemusi wanyamavhuvhu 1 Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amai Priscilla Chigumba, vaudza komisheni iri kuongorora zvakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu, pakapfurwa vanhu vakawanda, vatanhatu vakafa, kuti komisheni yavo yakafambisa basa rayo zvakanaka, kunyange hazvo pakazoita mhirizhonga, vachiri pakati pekuverenga mavhoti. Amai Chigumba, vakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzishandure mitemo muparamende, vachiti kuti vemapato ezvimatongerwo enyika vaswere vachinetsana nekomisheni yavo kupedzera matombo kuzvidd idzo njiva dzichauya.
Isu sevakuru vanoona nezvebato runoona nezvesarudzo tiri mushishi yekugara pasi tichiongorora kuti ndezvipi zvakakanganisika patakaenda kusarudzo, ndezvipi zvakakanganiswa nevanhu, ndezvipi zvakakanganiswa nemapolitician, ndezvipi zvakakanganiswa nesu mukuita kwebasa redu. Chinhu chikuru chatakanyanyisa kuona mukuongorora kwatiri kuita kubvira kumaward kwedu nekumaconstituency ndechekuti mutemo unofanira kushandurwa kuitira kuti zvimwe zvezvinhu zvakaitika pasarudzo ini zvisarambe zvichitsokorwa. Saka tichaendesa mapepa atinoendesa kuparlamendi inonzi ripoti yatinoendesa kana tapedza sarudzo. Muripoti iyoyo tichaita, tichaisa zvisungo zvedu zvatichataurira vakapinda nesarudzo vakaenda kuparlamendi kuti isu tinotarisira kuti mutemo vaushandure nenzira dzakadai nedzakadai, kwete kuti vazoita hondo nesu kana takuenda zvakare kusarudzo.
Mashoko amai Chigumba aya anotevera kuratidzira kwakaitwa neMDC Alliance pasarudzo dzemusi wa30 Chikunguru, ichiti ZEC yaisafambisa zvakanaka basa, kunyange hazvo amai Chigumba vati zvose zvavaiita vaitevedzera mutemo. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vati chinodiwa ndechekuti ZEC iite basa rayo zviri pachena. Amai Chigumba vaenderera mberi vachiti sekomisheni havana chavakakanganisa pakuziviswa kwezvakabuda musarudzo, kunyange hazvo vakaratidzira musi wa1 Nyamavhuvhu vaigunungunwa kuti ZEC yakanga yanonoka kuzivisa izvi. Vati mazuva mashanu akatarwa nemutemo akanga asati akwana pakaratidzirwa nevaratidziri ava. Varambawo mashoko akataurwa nevamwe vakapa ufakazi kukomisheni iyi ekuti komisheni yavo yakanonoka kuburitsa zvakange zvabuda musarudzo mune dzimwe nzvimbo dzave pedyo nemahofisi avo dziri muHarare, vachibuditsa zvakange zvabva kune dzimwe nzvimbo dziri kure neHarare, izvo zvainzi nevamwe zvaipa mukana wokuti sarudzo idzi dzibirirwe. Amai Chigumba vati zvavakaburitsa ndezvechokwadi, kunyange hazvo MDC ichiti sarudzo idzi dzakabirirwa.
Doya reziju yakataurwa naChief Justice iya kuconstitutional court kuti vaifanira kuvhura muballot box ndo munenge mine reziju inotaura kuti vakavhota vangani, vakakanganisa mapepa vangani, zvichinzi ndo humbowo husina mubvunzo wokuti chii chakaitika mupolling station.
Zvichakadai, mukuru wemapurisa ari kuferefeta mhirizhonga iyi pamwe nekufa kwakaita vanhu vatanhatu musi wa1 Nyamavhuvhu vaEdison Runganga vaudza komisheni iyi kuti mapurisa hasati ave nevanhu vaari kufungidzira kuti ndivo vakapfura vanhu vakafa, kunyange hazvo vati vakasunga nhengo dzeMDC 41 chete maererano nemhirizhonga yemusi uyu. Vatiwo havazivi kuti ndiani chaizvo akapfuura vanhu, kunyange hazvo komisheni iyi ichiti ine mavhidhiyo anoratidza kuti masoja ndiwo airidza pfuti. Mumwe ataura nhasi vaGabriel Chaibva vainge vari nhengo yeMDC vasati vaenda kuZANUPF vange vachipa humbo hwekuroverera vechidiki veMDC, asi vamwe vanga vachishora uchapupu hwavo vachiti hwange huchiratidza kutsigira ZANUPF. Zvichakadai, imwe nhengo yekomisheni iyi valavmo Madhuku vati komisheni yavo ichagara pasi yoona kuti zvakakodzera here kana kuti kwete kuti ishevedze mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa kuti vazopa humbo komisheni, zvichitevera mashoko akabuda nezuro ekuti vaMnangagwa ndivo vakapa masoja mvumo yekupinda mumigwagwa musi uyu, pamwe nekuti mashoko akataurwa navachamisa ekuti vaisazotambira zvainge zvabuda musarudzo kana ZEC isina kuzivisa kuti ndivo vakakunda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru ndivo anonzi akakonzera kuti pave nemhirizhonga musi wa1 Nyamavhuvhu.
Aiwa vanhu ngavanzwise zvatiri kuita, tiri kungonzwa zvitaurwa nevanhu, hatisati tasvika pakuti toziva chii chakaitika. Saka umbowa hutaura ndotaurwa nevanhu handa isiwo kutanga kavanhu vakabva kutanga vaingotaura sekuona nekufunga kwavari kudii kwavari kuita. Basa rekomisheni nderekuzobuda panopedzisira musi wa1 chii chakaitika ndiani akaita chii izvozvo zvichiri kucommission then also decide kuti zvinofamba sei.
Zvichakadai commission iyi yatichaenderera mberi musi wa21 Mbudzi nekunzwa humwe ufakazi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tichiri panyaya iyoyi, vechidiki vebato rinopikisa reMDC vaburitsawo gwaro vatori venhau vachitsutsumwa zvakanyanya nemashoko akataurwa nevamwe vakuru vemapurisa nemauto kuti ndivo vakakonzera kufa kwevanhu muHarare. Mapurisa nemauto aya aipawo humbowo kukomisheni yavamonhlande iyi. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mutungamiri wevechidiki muMDC uye vachimirira Highfields mudare reparamende vaHappy Muchidziva kuti tinzwe zvizhinji.
Aiwa, chekutanga ndechekuti tinoziva kuti anongori manyepo. Munoziva kuti kana chinhu chagadzirwa zvemanyepo sekugadzirwa kwakaitwa komisheni kuti yakagadzirwa zvemanyepo kuti vavhare vana veZimbabwe kumeso. Nanhasi manhu vanoenda ipapo vachinoti vachinonyepa under oath vari kuzviita zvevachingoita manyepo. Isusu muMovement for Democratic Change kuYouth Assembly hatina patinogona kuwanikwa tiine zvombo. Muno muZimbabwe munozviziva, vagari vese veZimbabwe vanozviziva kuti muno hamubvumirwi kungotengeswa futi nje. Muno muZimbabwe vagari vanozviziva kuti haugoni neintelligence nesecurity iri muno kuti uite puti ugova nayo igotorira igotorarama nayo for a week zvakadaro. Asi tinozviziva hedu kuti vanhu vari kuenda kukomishini ikoko vachinonyepa kuti vainyepere nyika mukuti vasvibise musangano. Uyezve unoda kutora iyo ndeipi?
Ndoda kuti tidzoke honorable paVanguard apo. Iyo Vanguard ndanzwa kuti yakazomiswa.
Vanguard yaingori urongwa hwataive nawo hwekuunza discipline neloyalty mumovement. Zvaazvisinei neanything chiri military. Asi kuti vamwe vakanga vakunosenzesa kuti izvozvo zvamuri kuita zvinounza discipline neloyalty musangano zvinoenderana nekuti munopedzera maakuita sevanhu vechiuto and so forth. Saka takazongoona kuti aiwa, all right, izvozvo zvedu nyaya yedu yeloyalty nediscipline muMDC inorarama irimo, hatichaiti yedu zvataiita zvekuunza madiscipline and loyalty kuparty. Ndo chete zvinongwa zvaive.
Mutungamiri wevechidiki muMDC vachimirira Highfields mudare reparamende vaHappy Muchidziva vanga vari parunhare vari kuHarare. Rave gore vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa nemauto pachigaro vachipomerwa mhosva yekuparadza upfumi hwenyika pamwe nekukonzeresa kutambura kukuru kweveruzhinji munyika. Asi zvinhu zvakagadzirisika here pagore rimwe chete iri kana kuti zviri kuda nguva yakareba yekuti zvitange zvakare kufamba? Jonga Kandemiri anoti panyaya inotevera.
Rave gore vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro nemauto vachipomerwa mhosva yekuparadza upfumi hwenyika pamwe nekukonzeresa kutambura kukuru kweveruzhinji munyika. Asi zvinhu zvakagadzirisika here pagore rimwe chete iri kana kuti zviri kuda nguva yakareba kuti zvitange zvakare kufamba? Zvinhu mune zveupfumi zvakamboratidza sezvakanga zvaive kunaka mushure mekupindira kwemauto, izvo zvakamboita kuti zvitoro zvemunyika zviwanikwe chero chinhu chaidiwa nemunhu. Asi mushure mesarudzo dzakaitwa gore rino, zvinhu zvakatanga zvakare kusunga, zvinhu zvichishayikwa muzvitoro, mari yekunze ichinetsa kuwana, mafuta edzimotokari achishayikwa. Izvo zvinonzi zvakaita kuti mitengo yezvinhu munyika ikwire zvisina mukare akamboona. Boka reZimbabwe Statistical Agency kana kuti Zimstat rinoti mitengo yezvinhu yakatokwira nezvikamu zvinodarika zvishoma 16 kubva muzana mumwedzi waGumi guru gore rino, kunyange hazvo mamwe mapoka ari kuti mitengo yezvinhu yakanga yambokwira yave kuderera uye zvinhu zvizhinji zvave kuwanika zvakare munyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti hapana chakashanduka kubva pakabviswa vaMugabe pachigaro, vachiwedzera vachiti kana paine shanduko yakavepo ingatove yekuti zvinhu zvakatowedzera kuoma.
Tungati chakaiti kapakaita limbo ya kuti paiso wane shanduko. Asi takatarisa kuti gore rapera hapana chada tutaona cha shanduka. Zvinhu zvichaka omera vana veZimbabwe. Zvimwe nguva pamwe pacho zvatowedzera kuoma kudarika zvazvanga zviri gore rapera.
Ukuwo vemabhizimusi vakawanda vari kugaro chema chema kuti havasi kuwaniswa mari yekunze yavanoda kuti vakwanise kupinza munyika zvekutengesa nezvekugadzirisa zvimwe zvinhu zvavanotengesa, vachitiwo havasi kunzwisisa kuti zvinhu zvakanangepi pane ino nguva. Mumwe wevanhu ava mutungamiri wesangano ravana muzvinabhizimusi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS vaJohn Mufukare.
Hatichazivi zano nokuti officially tiri kunzwa kuti ikonomi iri kuita zvakanaka. Asi at the same time tinonzwa futi kuti some of the problems zviri kuitika dzimwe nguva zvinombonzi because of the economic growth.
Vashandi vakawanda vanoti havachakwanisa kuriritira mhuri dzavo nekuda kwekuoma kwaita upenyu, izvo zvave kuita kuti vade kubhadharwa nemari yekuAmerica kuitira kuti vafambirane nemamiriro akaita zvinhu. Varayiridzi vakatotanga kuratidzira vachida kuti vawedzerwe mari dzemihoro uye kuti vatambiriswe mihoro yavo nemari yekuAmerica. VaThomas Masvingwe vanoti vashandi vakatonyanya kuomerwa neupenyu mumwedzi gumi nemiviri iyoyi.
Hapana shanduko yataona yaunzwa nekubviswa kwaMugabe. Shanduko yataona ndekuti kutambudzika kwevashandi nevarombo kwatonyanyisa.
Asi munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation vaPasco Ekemu Chakanetsa vanoti vane maonero akasiyana nevamwe vatauri vose avo sezvo zvinhu zvakaratidza kujeka kubva pakapinda hurumende yavaEmerson Mnangagwa panyanga.
Shanduko dzevashandi dzaunzwa nehurumende iyi ndedzekuti tave nechiedza chokuti makambani manga akavhara mamwe avhurawo, mamwe ari kutanga kuvhurwa, nemamainzi mamwe aakuvhurwa kunana Bulawayo, kunana Gwanda.
Kusvika zvinhu zvaratidza kugadzikana kuburikidza nekuderera kwemitengo yezvinhu, kukwira kwemari dzinotambirwa nevashandi dzemihoro pamwe nekuwanikwa kwemari yekunze inodiwa nemabhizimusi, vakawanda vacharamba vachiona sezviroto zvisingabatiki zvekuti vaMugabe ndo vakanga vakasunga zvinhu mune zveupfumi. Ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 munepfenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Mutoko musi wa15 mbudzi, Harare musi wa21 mbudzi, Gwanda musi wa26 mbudzi, Lupane musi wa28 mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa30 mbudzi. Sanganai neni Praxedes Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Panguva ino gore rapfuura, mauto yeZimbabwe Defence Forces akatanga kupinda mumigwagwa achibvisa vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro, uye akatsigirwa nevanhu vese kubva kumapato akawanda wanda ezvematongerwo enyika pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimirira. Ko, vanhu vari kuona mutsauko here pakati pavaMugabe nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa? Godwin Mangundla anotipa nyaya iyi.
Zvinhu zvainge zvaita manyamamire nerongo muhurumende nemubato riri kutonga reZANU-PF, umo vanhu vainge vave kudzingwa basa zuva nezuva. Vanhu vakaita semutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vainge vadzingwa basa semumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vakanopotera kuSouth Africa. Vakawanda vainge vadzingwa mubato iri, uye vaMugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe vanonzi nevamwe mubato iri vainge voita madiro aJorgina mubato nemuhurumende. Izvi zvakazoita kuti mauto apindire achiti aida kugadzirisa zvinhu mubato nemunyika. Veruzhinji vakatsigira danho iri vakapinda mumugwagwa sezvo vainge vaneta neutongo wava Mugabe mumwe wemugari wemuharare vaowenjiwayo vanoti pakapinda mauto mumugwagwa vakambotadza kuziva kuti chii chaiitika asi vakazofara apo vakaziva kuti chaive chirongwa chekubvisa vamugabe pachigaro
sakuona patakaona kuti zvinhu zvakunoenda kuti vamugabe vasiye basa kutanga takatanga chiti ndofunga matambudziko edu auri akupera asi nekuzoona kwenguva kuona kuti kubva kwakazoita vamugabe kusvika pane parinhasi gore rino ratakutarisa kumashure kuti zvakaitika takuona kuti zvataitakatarisira nezvataishuvira nezvataitakafunga hazvina kunge zvichizadzikiswa
vanoti havasi kufara nezvavakiitika pari zvino sezvo zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika
chinhu chakaitika isu vanhu tisiri mukati macho chinhu chakarongwa kwachakarongwa chinhu changachida kuzadzisa zvachazadzisa asi isusu takashandiswa kusagutsikana neutongi hwamugabe kuti zvibudirire zvakarongwa
amai wini dongo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vamugabe vakabviswa pachigaro nechisimba vakazvifarira nekuti vaiona sekuti zvaiita kuti vagare zvakanaka
sevanhu vaishuvira echange munyika taiti kukauya new leadership new government zvinhu zvichachinja but you are not seeing any change things are actually getting worse zvinhu zvokushayikwa mabasa achona vari kuti Zimbabwe is open for business but we haven't seen anything chikunzi open for business mafuta hakuna zvinhu zviri kukwira and the salaries are not even going up but zvinhu zviri kungokwira so we are not even seeing the change
muzvare melani moyo vaudza Studio 7 kuti mufaro wavakaita munambudzi gore rapera wapera nekuda kwekuoma kwaita upenyu vanoti semaonero avo hapana chashanduka uye vave kutotya mauto zvichitevera kupfuura kwaakaita vanhu muHarare musi wa 1 Nyamavhuvhu
ende takatobatana tichitokurudzira tiri koko kwatanga tiri kuti aiwa masoja ngaaendere mberi pamberi nemasoja tichiziva kuti tichifungidzira kuti zvinhu zvichanaka ende upenyu huchachinja mabasa achawanikwa vakaenda kudiaspora vachadzokawo asi iko zvino tikuona kuti hapana chakachinja
asi vaHilary Shumba vaudza Studio 7 kuti zvichitevera danho rakatorwa nemauto munambudzi gore rapfuura vanhu vasununguka zvakanyanya munyika
ini ndoti zvakaitwa nemauto munyika yeZimbabwe gore rapfuura tiri kufara kuti pari zvino mwana weZimbabwe asununguka hakusisina zvaya zvekuti aityisa dzirwa kana kutya kutaura mazita evakuru ungave makombe ungave maruva matinogara asi iko zvino izvi tinototaura takasunungudza kushoropodza kana kuti kukurudzira tinototaura zvakaita se takasunungudza chingotenda izvozvo kuti masoja akaita chinhu chakanaka
vatiwo nyika yakaita sarudzo dzakachena ikakoka vekunze izvo zvange zvisingaitwe nehurumende yavamugabe vashumba vati zviri pachena kuti hurumende yavamunangagwa iri kugadzirisa upfumi hwenyika pamwe nekugadzirisa ukama wayo nedzimwe nyika vanongorora zvematongerwo wenyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti vanonzisisa kuti sei vanhu vasiri kufara nekuti pane zvimwe zvakavimbiswa zvisina kuitwa
vanga vakapromiswa kuti soon after kuvhisa vamugabe vanhu vacha create a government of national unity where vanhu veMDC vanhu veCivic Society vanhu veZANU-PF will be represented ndosaka people were very happy but the promise yacho haina kuita sei haina kuitiwa takaona vanhu vachitanga kuita sei kurecreate from kubvira time iyoyo
vagumbo vati zviri pachena kuti matambudziko akaita sekushayikwa kwemari pamwe nekukwira kwemitengo yezvinhu akatowedzera pasi pehurumende iripo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Zimbabwe iri kusvitsa gore rizere mangwana apo masoja akapinda mumigwagwa yeHarare akapitigura hurumende yavaRobert Mugabe nechisimba. Nhasi muchirongwa cheThe Connection tichange tichibvunza vechidiki kuti pane shanduko here muupenyu hwavo kubva zvabviswa vaMugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, tumirai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection muneni ntungamiri Nkomo.
Nacho chiziviso ichita bva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 13 kulwesi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
lokuthi ngithi kuyini osokwaguquka kodwa ke into engiyibona ekhanyayo okwakathesi amazimbabwensi esesaba okwedlula laphana sokubotshwana okwedlula laphana imbhobho ezitaradeni siminingi
iningi selizisola ngokutshengisela elakwenzayo ukususwa owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ngenyanga kalwezi nyakenye besithi lokhu akuqedanga udubo elizweni. Abe commission ebona ngezokhetho elizweni ASEC bathi amalunga edalela parliament kumele aqinise umsebenzi wokuguqula imithetho elawula ngezokhetho elizweni. Abe bandla le MDC basole kakhulu indlela amapolisa lamasotsha abagcone ngayo phambi kwecommission ecubungula uDlakela. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Uzulu weZimbabwe usezisola ngokutshengisela akwenzayo kususwa owayengumongameli welizwe uRobert Mugabe, umnumzana Robert Mugabe ngenyanga kalwezi nyakenye esithi lokhu akuqedanga udubo elizweni kodwa kuchiye ilizwe selibuswa ngabebutho abalokhu beqhubekela phambili besephula amalungelo oluntu. UGibson Pepe usethulela loludaba.
So edlule umnyaka umongameli Emmerson Mnangagwa enikezwe intambo zombuso ngabebutho kodwa iningi labantu lithi isimo somnotho welizwe kanye lezombusazwe lokho kumadolonzima nxa kukhangelelwe ukuthi uMugabe washiya njani. Umnumzana Kuzana Idombo isakhamuzi seHarare uthe ukukhetha uMnangagwa ngemva kokuba ehlezi isikhathi eside esiphatha amandla kumbuso kaMugabe akuqedanga induba elizweni.
Kumnyaka odluleyo sitshengisela sikhupha uRobert Mugabe. Asizange sibekwazi ukuthi ukufaka uMnangagwa akusoze kuntshintshe lutho ngenxa yokuthi umbuso weZANU-PF ngumbuso oyekela umnotho welizwe usiwa ngumbuso owephula amalungelo abantu njengalokho esesikubona kumbuso kaMnangagwa. Esingakutsho ukuthi ukuze ilizwe liqhubeke phambili lithuthuke kufanele kuntshintshwe uhulumende wonke olokwenza lebandla leZANU-PF. Kube lomunye uhulumende omutsha ozaletha ingqondo lamacebo amatsha azahambisa ilizwe phambili.
Esinye sakamusi seHarare umnumzana Thenisa Ntungagwa uthi umehluko okhona ngemva kwezehlakalo zanyaka yenye ikuthi abebutho sebelamandla edlulisa amalawulo.
Akulula ukuthi ngithi kuyini osokwaguquka kodwa ke into engiyibona ekhanyayo okwakathesi amazimbabwensi esesaba okwedlula laphana sokubotshwana okwedlula laphana imbhobho ezitaradeni siminingi lakho intengo yezinto isiphongo sitshintshela engxenye lowo mngamelo uyalungisa ngingazi. Angeke ngatsho ukuthi kodwa ke hayi umumo wakhona angiqondi kakuhle.
Omunye wabatsha walaba abatshengisela ngokuwa kombuso kaMugabe uLeopold Mnende uthi akusoze kube lomunye umbuso ozadlula ukuhlukuluza kwabantu njengomugabe.
Emna nasedorobheni eHarare sibili samatsha sisukisela kuSamora loSimon Mzinda sabhoda safika eState House sasuka sadlula emunu mtapa. Sadlula saye ngemva kwe-HICC, asihamba zonke indawo. And angizisoli ngalokhu esakwenzayo. Umugabe kwasekuyisikhathi sokuthi ehambe, angimkhanuki. Njalo lokhu esikubonayo ukuthi ilizwe selilibi, ngiyakwazi ukuthi nguMnangagwa, kodwa akutsho ukuthi ngithi uMugabe phendu. Umugabe was the worst leader esingamfuna lapha emhlabeni. Ngazihambele, siyakholisa thina, kungcono.
kodwa abanye abafana nomnumzana Richard Mawomva oyingcwethi kwezenotho uthe izifiso zabantu bezimbabwe ezabenza abatshengisele azifezwanga ngurhulumende kamnangagwa.
Okuqakathekileyo okwakudinga izizalwane zezimbabwe kwakuyinguquko yeze ukuphila kwabantu ukuthi umuma omkhonomi ulungiswe, ngoba siyakhumbula ukuthi uNovemba eqalisa enye ingxaki yayivele ikona yayindaba yezokutholakala kwemali emabhanga. Esiyibona ukuthi lokhu iqhubeka isiba lohlupho olukhangelelwe ngabaningi baseZimbabwe. Lokho kungangukuthi nxa sesikhangela umkhonomi nje ngokugcweleyo sibona engathi thina izifiso zikaZulu ezayenza ukuthi abantu bekhuphe umgabe kazikathi ukugcwaliswa. Kulokunye okufanana le ndaba ezifana lezokuthula, sabona ukhetho oludlulileyo belulokuthula, njalo lokuthi uhulumende usenze amacinga okuthi kulungiswe indaba zokuxolelana ngohlangothi lwe-National Peace and Reconciliation Commission.
Iningi lengcwethi ezicubulunywe ngezombusazwe kanye labantu makhaza bakhala ngokuthi ukungena embusweni kukamnangagwa nyakenye kakuzange kuguqule lutho, ngoba inhlupho ezibhekane labantu kukhanya seziphindwe kabili loba kathathu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Selokho sekudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe kobulawayo ziveza imibono ehlukileyo ngesimo somnotho welizwe lezombusazwe ngemva kokuhluthunelwa kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe intambo zombuso ngabebutho ngomnyaka odluleyo ngolwezi, zinikeza umongameli Emmerson Mnangagwa. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ngomnyaka odluleyo abebutho bahluthunele owayengumongameli uRobert Mugabe intambo zombuso ngaphansi kohlelo abalunika isihloko esithi Operation Restore Legacy, bethembisa ukulungisa ezomnotho welizwe lezombusazwe, kodwa uZulu usakhala ngakho ethi isimo elizweni sesisibi ukwedlula izolo. Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi abebutho lokhe bephethe intambo zombuso ezomnotho lezombusazwe.
Akulanto esingayijabulela njalo akulanto esingayihlonipha entweni eyenziwa ngaphandle komthetho. Kwakuphandle komthetho ukuthi kube lekhu ikhuya eko-constitution, njalo akulanto eyasinceda ngakho. EZimbabwe silokhu sihlupheka, njalo i-system ayitshintshanga from umgabe to umnangagwa. Kulanto yatshintsha kwatshintsha nje ubuso obusesihlalweni, kodwa i-system yankona lokhu enjalo abantu lokhu behlupheka.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uvumelane loMaphosa ethi kodwa kwezombusazwe kube lenguquko ethize ngoba abantu sebekhuluma bekhululekile kula izolo.
Uma sesikhangela kusigaba somnotho welizwe, kukhanya kulobunzima kakhulu ngenxa yokuthi ngesikhathi umbuso obukhona ade kulomongameli umgabe ekhona, lanxa nje isimo somnotho kade singamanga lapha kade sifuna ukuthi sibe khona, kodwa lokho sekusenzakala kathesi bekungenzakali, besingaboni izinto ezitolo ziswelakala njengalokho sokwenzakala khona kathesi. Kanti-ke le ntengo leyi eseqanise kangaka ibingani ibingcono. Uma sesikhangela ngapha kwezepolitiki, ngibona ngani kube lo kutshintsha kwezinto kancane ngenxa yokuthi izizalwane zeZimbabwe sezingani sezisenelisa ukukhuluma zikhululekile kubo emaphephandabeni, kumabonakude lasebulenjini. Obekusenzakala izolo yikuthi ukukhululeka lokhu bekungekho.
Umnumzana Louis Mhlanga uthi abebutho bathembisa amanga ngesikhathi bethatha intambo zombuso ngoba okwenzakala manje kunzima kuye wonke umuntu ezweni.
Hayi, izinto ziyabheda, ziyabheda kakhulu. Hayi, ntiro ngibona ukuthi lapha hayi sithwele nzima, awula into elungayo lapho. In fact, into ziyashoda, ifuel iyashoda, umuthi vele kawutholakali, abantu bayacelwa ama-US dollars, there's a lot of demand for those things that they don't have. So uyabona ukuthi abantu abanabalamanga, because before ama-elections babe sithi bayasayina ama-deal, ama-billion dollar deals, but asiboni lutho, asiboni next, asitholi next. Hayi, awula mehluko, awula mehluko. Yonke into vele is worse, awula vele into vele ehamba yona. Awula into vele elungileyo lapho, awula. next.
Unkosazana Joan Nyoni uthi akula nguquko ekhona abayithenjiswayo nyakenye.
Sesikhangelisa kuhle akula tshintsho olwayenzakalayo. Economy seyayehla kakhulu, ama-price aseyakhwela aya phezulu. Njengisa ukuthi uMnankagwa yena kusho ukuthi lezitha asebenza laso ezifuka ukumehlisa ngoba bathi bona bafunki bomgabe into ezizalunga kodwa kulanto oselulungile. Ngakhangela political akuvele bayalwa khona labo chiwenga sokuba sitokenzakalani kutho ukuthi bathembisa namanga batshela namanga akwazi ukuthi bazakulungisa njalo indaba lona, otherwise namazimbabweni siyadubeka kakhulu.
Ngesikhathi abebutho behluthuna intambo zombuso kumgabe bathembisa ukulungisa wonke umonakalo elizweni kodwa sokungumnyaka lokho ababethi bazakulungisa akukho lokugodwa kwakhona okulungileyo. UZulu uqhubekela phambili edonsa nzima. Ezomnotho lezombusazwe zimi manzonzo ezweni ukwedlula umbuso kamgabe. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kubizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Mutoko mhlaka 15 Lwezi, Harare mhlaka 21 Lwezi, Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lupane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunqa kobulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo lingakhutshwa yileli thuba.
Abekhomishini ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission bathi amalunga edale lephalamende kumele aqinise umsebenzi wokuguqula imithetho elawula ngezokhetho elizweni. Hatshi ukuba abamabandla ezombusazwe abe elokhu esethesa likhomishini umlando wokwehluleka ukuqhuba umsebenzi ngendlela. Lokhu ngokunye okuphumeye ngesikhathi umgcinisihlalo wale ikhomishini sipha ubufakazi kukhomishini edingisisa ngembangela yodlakela lokamhlaka 1 kuNcwabakazi. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission ZEC unkosikazi Priscilla Chikumba utshele likhomishini edinga iqiniso ngokwenzakala mhlaka 1 Ncwabakazi lapho wadutshulwa abantu abayisithupha bafa ukuba ikhomishini yakhe yaqhuba umsebenzi ngendlela lanxa waqhamuka lolu dlakela. Kulapho akhuthaze amalunga edale lephalamende ukuba aguqule imithetho elawula ngezokhetho hatshi ukuthi abamabandla ezombusazwe abelokhe ehluphana labezeki. Kodwa uZulu eHarare uveze ukukhathazeka lokudana okukhulu ngendlela abezomvikela abafakaza ngayo phambi kwe-commission ecubungula ngembangela yokuqhamuka kwezehlakalo zamhlaka 1 Ncwabakazi. Omunye wabo ungumnumzana Bekezela Gumbo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI.
Njengabantu, njengamaZimbabweni, especially njengebutho lesizwe, akumelanga siyale lezinto ezikhanyayo ukuthi zingenzakala ngoba sicina sesilulaza ibutho lesizwe. Bona kulomunye ade khuluma ukuthi izikhali lezi zingabe zatshontshelwa ibutho ngabantu be-MDC. Kuletha mfanekiso bahani webutho lethu uma sekuthiwa liyatshontshela izikhali, sisefu yini thina? Ngibonani nje izinto ezinye nje sesizenzayo yilokhu yakuthi sizama ukuthi sivale ngodaka nje inkonxa evuzayo sibona ukuthi iyazivuzela. Ukwenzakala kwayenzakala, abantu abavume uma kwayenzakala, it's a mistake uma kuyimistake. Ayikhona ukuthi kuyalwe konke lezinto ezingayalekiyo.
Osekusenzakala uGumbo uthi ikudlala ngengqondo zabantu.
Ezinye izinto zi-obvious ukuthi umuntu uyambona ukuthi uzama ukuyakha indlu yomdaka engikhoyo esikhulumela into ezingazizwayo. Bonke abantu umhlaba wonke okubonileyo ubone isotsha liguqe phansi lidubula. Lalingeku 45 degrees engilali, actually below 45. Ungakhangela kahle ukhayele nje sebekwenza i-social media abaningi kuyakhanya nje la uyazibonela ukuthi umuntu lona waye ku-shooting position. Even esamile waye ku-shooting position ngoba waye shooter exactly ngathi liyana kwakuyingaki from uqalisela ku-ground emhlabathini ushaya phezulu zizofika kuye kwakuyi 90s ukuthi ayushuda zimchaba abantu nyamini. So kunzima kuyaleki lokho.
Uthi le kuyimizamo nje yabantu abazokuthi benza iphutha kodwa sebezama ukuvala into engavalekiyo.
Manje abantu indlela abavala ngayo sebenza ukuthi ivinda abantu bafuna uzoletha imali yithi bafuna uzoinvesta igcine bese saba. Ngenxa ukuthi ngizima besizwa abakhulu bamabutho abe bathenjwe elizweni bekhuluma besithi bona izikhali zikhona kulabanye futhi abaphakathi bona ngala baduze lawo besithi bona batshontshelwa izikhali ngamasivileni. Kwenza ukuthi abantu besabe ukubuya le mali zabo elizweni. So ngendlela engakujwe ukuthi bazama ukuvala ngapha badiliza kuyaxotsha abafuna ukuza ngenxa yokuthi ma ungabuya njani wena uzofaka imali yakho lapho ukwazi khona ukuthi uzadityula wena abantu bathwele izikhali.
Okugcizelelwe ngumnumzana uNkosikhona DVD isakhamuzi sedolobheni leHarare.
Ngiyavumelana lakho kakhulu ngoba umongameli omuntu uqale sesithi open for business awukagwani nomnyaka nje engelile esikhundleni bethetha amandla ngamasotsha wonala futhi sesibhizi ngawo kathesi. So akula investor engaba confident ukuthi ababusayo abangana bakwazi ukuthi into zihamba njani izinto ziyalahleka ezinjengembobho ama civilians ala eyimbobho yakho. So mbani ongafaka imali yakhe khona lapho engakwazi ukuthi umvuzo aphuma la esegijiswa yona leyo mbobho futhi.
UDVD uthi kuyayangisa ukuba selululazwa udaba lokubulawa kwabantu abadutshulwayo kukhuba lokuthuluka abalahlekelwa yizihlobo.
Kubuhlungu kakhulu ngoba nxa ukhangela abantu abakhulumayo laphana even le panel yama commissioners kwesinye isikhathi ababona behleka bona labo kwesinye isikhathi baba bezivuza ukuthi kathi besizodlala so kumbe besizoyenza umsebenzi wokuthi sidingisise sicazulule ukuthi kathi abantu bebulawa kangaka edolobheni kwahamba njani into le singayicorrecta njani ngoba mina kathi singendlela embona ngayo even abe imuni ezi-affected directly amboni kuyinto nje abangayithatha serious ngoba ilulaziswe kakhulu. 1, 2 uhulumende nongokwakhe nxa esithi i-commission of inquiry bafuna ukuthi izinto ezizatholakala from that commission zenziweni nxa vele sokungamatope kuzo.
Kusenjalo abe-commission le bathi khona bezoqhubekela phambili ngale nhlolisiso mhlaka 21 Lwezi besizwa ubufakazi balokho okwenzakala mhlaka 1 Ncwabakazi lapho kwadutshulwa khona abantu abayisithupha edolobheni leHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Ukusenjalo isikhulumeli sogatsha lwabatsha kubandla le-MDC umnumzana Brian Dube uthi bayasola kakhulu indlela amapholisa lamasotsha abagcone ngayo phambi kwali khomishini izolo.
Amavidiyo aclear and kwenzakala emini nje ilanga likhona umuntu wonke ebona ukuthi isotsha laguqa phansi labamba umbhobho wadubula abantu bonke bekhangele. So akungabi liqiniso ukuthi umuntu athi yena hayi asiyo umsotsha lowana elambona eguqile edubula. Abantu abadubulayo ngabantu be-MDC. I-MDC Youth Assembly vele ayikambhobho and abantu abadutshulwayo at the same time baya-allege ukuthi bathi ngabe-MDC then sebesithi badutshulwa futhi ngabantu be-MDC akula nangqondo. But esingakufuniyo kakhulu ukuthi bathathe abantu njengathi siyisithutha ezokuthi asibone ukuthi qiniso yiliphi.
Elifuna kwenziwe njengabatsha be-MDC kuyini ebelifisa ukuthi ngabe amasotsha lamapholisa akukhulumile?
Sikusolayo ukukhuluma amanga ukuthi bona bekwazi ukuthi babulala abantu befuna ukwenzi umuntu wonke isithutha sokuthi vele abantu kababonanga ukuthi kwenzakalani. Esifuna ukuthi bakwenze iZimbabwe National Army ifanele ukuthi ipolise kulizwe lonke ukuthi hayi siloxolo we did wrong sabulala abantu sasingafanelanga sibulala abantu. Bebuza nje ukuthi ama-results angaphi abafanelanga ukuthi abantu babulawe ngenxa yakho nokho.
Kodwa liyavuma ukuthi iningi labatsha ababetshengisela kwakungamalunga e-MDC lokuthi kwakulodlakela olwaqhamukayo.
Kwakungeladlakela akwakungela muntu othiwa ngo-MDC ngoba ngowani kwakunama-voters aye-frustrated ukuthi hayi abantu sebephuze ngama-results ethu sebefuna ukuthi ntshontshele. It was not a political party activity. It was a response by the people of Zimbabwe. It had nothing to do with a political party. Kwakungeladlakela which is why abantu babaleka. Nxa babelodlakela babefanele ukuthi bavisele phela. Abantu babe-CSZ offices ukuthi bathi hayi hayi kanti lina bantu ama results athi angaphi ngoba in terms of the procedure yokucount ama votes sasiqala ngaka lokhu vele ngaka president kulandela ka MP kulandela ka council kusicho khona ukuthi ama presidential results yiwaye fanele ukuthi abe ready abe no announced ngoba yiwaye phela first before the other one so akula nje ukuthi abantu babe silo a
Lo umnumzana Brian Dube isikhulumeliso gacha lwabatsha kubandla le MTC sixoxelaye esegwero.
Ele Zimbabwe lifikisa umnyaka ogcweleyo kusasa lapho ivuto elangena khona esitaladeni zeHarare lahluthunela umnumzana Robert Mugabe intambo zombuso. Abasakhulayo abaningi labo bagcwala esitaladeni besekela ivuto. Umbuzo esiwubuza abasakhulayo laba kuhlelo lwe The Connection namuhla ngokuthi iziloyiso elalilazo ekusukeni kukaMgabe sezifezekile na sokulobuvelo yini empilweni zenu Ngali funa ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini letu leFacebook leVOA Ndebele.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika lilokhu lililizwe lithakazelelwa izifundi eziningi emhlabeni jikelele ukuyafunda emakolishini amayunivesithi akhonale, kodwa ke leli nani lehle kancane eminyakeni emibili edluleyo. Lokhu kuphume embikweni wabenhlanganiso Institute for International Education walumnyaka we-Open Doors Report abathi imbangela ingabe kungumbuso kamongameli Donald Trump olukhuni kwabokuza. So kubhubhe abantu abangamachumi amane lambili 42 engozini yokuqhamuka umlilo ngenyakatho kwesigaba seCalifornia khonapha eMelika okuyisigaba esihlala iningi libadume ngemfanekiso yamafilimu awebhayisikopo aweHollywood. Inhlanganiso ebona ngezokudla lokulima kumanyano wamazwe omhlaba we-United Nations owe Food and Agricultural Organization. Uxolo kathesi asizwe eziphathelane lomnotho welizwe sizethulelwa nguChris Kande weStudio 7.
Nyakenye ngenyanga yonale ekalwezi kwaba lokujabula okukhulu abantu bengena isitaladeni sebezwe ukuthi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe usesukile esihlalweni. Inenge lalijabulela ukuthi umuntu ababebona enguye owaletha ubunzima kwezemnotho lempilweni yakhe uZulu useze wasuka. Kodwa babengazi ukuthi udubo luzaqhubeka lusiya phambili ngesiqubu. Mpela abanye sebesithi umbuso kaMgabe wawunganeno nxa uqhathaniswa lowakathesi. Ingcwethi ecubungula izombusazwe womnumzana Dumisani Nkomo uthi kungaba kulomehluko omncinyane kwezomalungelo kaZulu kodwa kwezomnotho sokufana kuphinde kube lukhuni kulanyakenye.
Ye nxa siqhathanisa okwenzakala khathesi ngezomkhono ngisiqhathanisa okwenzakala last year ngoNovemba ku-SCCB. Ngoba nxa sikhayela khathesi into sezikhwelile, into ziyashota. Inflation yana ikhona ngo-2007 isikhona njalo. Kodwa last year ngoNovemba kwakungekho konke lokho. So nxa siqhathanisa lo-November last year hayi sokuwesisi.
Kodwa ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uthi okwenzakalayo kungaba yizikhubeko nje ezizedlula ngokuya kwesikhathi.
Engingakutsho sibili kande lapha ukuthi okwakathesi ngemva komumona lo okuyohamba wangani ubamubi wezimali umumo wakhona ofana nowawumnyaka opheleyo umumo wakhona uphansi ngoba nxa ngikhangela ngiyananzelela ukuthi sokusaba isikhathi esifitshane esilandele isikhathi sekhisimusi kodwa-ke okuye ngikunanzelelayo ukuthi hhayi izinto ziphansi lanxa nje kodwa sokungani
khanya ukuthi sokufuna ukubuyela emumeni wakho. Ngabona ukuzahlupha futhi njalo kakhulu izo zenezi zimali zakhona zokuletha kakhulu izinto lezi zivelela ngaphandle. Yikho ngibona ngani ikhisimusi lelizayo, ikhisimusi elitshiyeneyo lamanye amakhisimusi leya ngekhisimusi elidlulileyo ngoba kungani umumo wakhona uphansi.
Intengo ezitolo iya ilokhu ikhwela mihla ngemihla, umnotho ugugudeka ngamandla, kodwa uGawule uthi lokhu akutshengisi kwehluleka kwabaphethe intambo zombuso.
Ngakuthi ogandeka okwakhe ikuthi ngeke ngithi ukuthi bayehluleka ngoba asibanikele isikhathi gande. Isikhathi esinjengokuthi mina ngiyanthanda ukuthi ngilinganise ukuthi uMthuli Ncube wathi ekhuluma idaka lakithi uMinister of Finance uMthuli Ncube lathi lona hhayi ake sikhangeleni nje inyanga zibe ngu-6 nje sesithi ngemva kwakhona okwe sibone ukuthi akukho yini okunye okutshintshileyo ngemva kwalokho abantu bazagashisa kakhulume okwathi esigande kusese kumasinya thiwa bakithi.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi uMongameli Mnangagwa labanye bakhe sebehlulekile.
Ngathi nasazitshelwa phela mnumzana kuthiwa khona i-new dispensation. I-new dispensation kayivumile ukuguqula izinto, impilo zabantu zingathi ziba ngcono. Nxa sokuthiwa khona i-new dispensation sebekhipha umgabe sebefake bona kodwa izinto zilokhu zikhanya zibheda. Kutho ukuthi vele awulawuhlukantshintshayo sokutshengisela ukuthi ababekhuluma besithi bona ukukhipha umgabe ufaka uMnangagwa akuntshintshi lutho. Ibhasi yona ibhasi yezanu ufake zintshintsha zi-driver. Ngibona ngathi mina okuqakathekile ukuthi sesikhulu
amazwe awentshonalanga ayethembise ukuphathisa iZimbabwe ngemali akhanya esemadolonzima.
Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangile ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe uthi usezisola ngokutshengisela akwenzayo ukususwa owayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe ngenyanga kaLwezi nyakenye esithi lokhu akuqedanga udubo elizweni. Ikhomishini yeZEC ithi amalunga edale lePhalamende kumele aqinise umsebenzi wokuguqula imithetho elawula ngezokhetho elizweni. Abacha bebandla leMDC basole kakhulu amapholisa lamasocha ngendlela abathi abagcone ngayo phambi kwekhomishini ecubungula udlakela lukancabakazi 1 izolo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.